nyaya coalition haina kuipa. Tinonzi coalition kubatana kwevanhu vane pfungwa dzakafanana, vane zvidangwa zvakafanana. Hauiti coalition nemunhu wane pfungwa dzakasiyana. Saka NCA haitomborambi zvecoalition, asi so far hatati taona bato rezvematongerwo enyika dzine pfungwa dzakafanana nedzedu. Zvanopera zvichitobvisa zvedu, handiti haii vanhu vanodata coalition against them. Asi kana munhu achiita bato rezvematongerwo enyika, anenge achiti tida kuzotonga nyika iyi nenzira iyi, nenzira iyi, nenzira iyi. Hauti kwaizi chekutanga ndimbobvisa aripo ndosanga kufunga kuti ndoita sei. Ndozvitaurwa nevanhu vecoalition. Sa hatina pfungwa yakadaro. Vose varipo vagara 37 years, varipo 38 years zvinezvi. Ende haisi nyorongo tongovabvisa tautotanga kuti tatanga tatsvaga kuti pfungwa dzedu dzaka. Saka yekutanga pfungwa for example, taka senche takarozoita pfati nekuti mamwe pati ezvematongerwo enyika aripo anotofunga kuti nyika ine bumbiro remutemo rakanaka. Bumbiro remutemo riripo rakashata zvisingaiti, rinorambidza nini vari kunze vakaita vakwanisa kuvhota kai diaspora. Ivo vainyepa kuti hanzi ipi zvirimo izvozvo zvekuvhota. Tautaurwa kuti hamuna. Bumbiro remutemo riripo hariti vanhu kodzero chaidzo dzekuti vanyatsosununguka. Saka panozopera zuva handingabatani nepati inofunga zvakadaro. For example MDCT iye akakambena chitereki ichiti votai yes palast referendum. Anangonzera akangorara kuba kwacho anotofunga kuti akaita chinhu chakakura chitereki cherifunzira bumbiro remutemo. Ivo vakashata zvavo. Saka ndinobatana nemunhu wakadaro pakuti wechazouina akatenge taura kugadzisa bumbiro remutemo. Iye haafungi bumbiro remutemo rinofanira kugadzirwa. Imwe example ndeyekuti isusu senche pati yedu inoda kuchinja mutemo yevashandi. Vashandi vemuzimbabwe vari kudzvinyirwa zvisingaiti. Temo yemadzvinyirwa vari kuita mabasa tinoda kuichinja iyeye. Hakuna muemploya anenge achibvumidzwa kuti aya zvinonzi mahearings, zvinonzi internal hearings izvo. Tinenge tagadzira pato rezvehurumende rekuti kana wati mushandi haana kuita zvaunofunga munotoenda kutribunal iyoyo. Even zvepasi apa pahearing apa munozvika ikoko. Kure zvekuti employer anoti ari pamba kutogadzira manager wazi ndiye ari kuita hearing office. Asi mamwe mapato akafanana naMDCT vanotofunga kuti zvakanaka izvozvo. Kwadarana na edikoza vanofunga kuti zvakanaka. Saka unobatana nemapato akadaro seiko.
Asi kama madhuku vanoti mavhoti amuri kuwana apa mashoma zvikuru zvekuti vari kuti hapana kwamungasvika.
Vanoti mashoma stereki kusaziva kuti mavhoti anoshanda chii. Aya mavhoti atiri kuona ndeye by election and mavhoti atakataura kuti tiri kuda kuti vanhu vatizvi vanhu ava vakatowanda even pavautaura neni panapa kuna vanoshatisopiya vana madhuku vane pati ipi NCA haisati yazikanwa sepati. Saka mavhoti ari kuuya ari kuenderana nekuti hatisati tanyatsozikanwa hatikanzwi mumamidia. Patotaura chete sekutaura kwatiita newewo kukashoma serevhi dini chete ndivi vanhu vanotongokavha NCA. Pati ukaverenga Herald, ukaverenga Tuesday, ukaverenga Kiu, kana hapana kwaunotaurwa zvemupe kana vanongodzvaga. Saka vanhu vangatiziva sei? Saka tiri kuzikanwa mbijana, mbijana, mbijana. Uchazoona zvako kuti by 2018 panenge paita election tirozotaura mari dzautaura kubuda wozva kuti vashoma vautaura ndevati. You don't build haini kwaizi Rome was not built in a day. Saka to expect the NCA to be known and to get my vote ipfungwa dzevanhu vari kuda kutaura zvati 1999 patakafoma MDC bata. It was a different historical process nguva yaya ngoti vanhu vangobva kunechakati hakuna ine pati yakazomboita makuriro aya. That's why MDC isina kutonga ka because havatozivi chii chinofanira kuitwa kuti uzowina mavhoti evanhu. Vakangomaona aya anonzi kutoona mavhoti edipot ekuti hapana umwe uripo iwo wotobudirira ndozviri kuita. But mavhoti atikona akawedzera hapana chatiri kumhanyirira izvi. Tiri kuda kugadzira musangano wedu asimba waakudiwa. Ko vanhu vasati vazvarwa vachazorega kuti votera kune vachazvarwa vaizovhotera NCA.
Ko idzo sarudzo dzacho muri kuonawo dzichibatwa zvamuri kufara nazvo here? Nekuti takanzwa dzakaitwa uchiundurwa mupane kuchema chema kwakanyanya.
Handifungi zvinga zvinyatsobatwa zviya zvatingati perfect. Kana utori opposition party muAfrica munomu tingoziva kuti kutotamburira. Saka uzomirira zuva rinoti aiwa zvanaka stereki. Haruwi zuva rakadaro iroro. Ndiwo matongerwo atiri kuita kuno. Mukuona kuti zvinyiri huri munomu. Zvakasiyana nekuti tiri kuAmerica kana kuti tiri kunana France kwekuti kana uri Macron watongomuka wavo ndauda kuita party mangwana vanhu vautokavha watova president. Hazviitiki munomu. Utomboshanda vachazogadzira kuti masarudzo iitwe zvakanaka. Pachange pauina bato rezvematongerwo enyika reopposition rinoziva zvariri kuita rinowina nekutamburira. Asi rawina rozogadzirisa kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. So izvezvizvi zviri kufamba zvimwe zvacho hazvisi kufamba zvakanaka but zvimwe zvacho zviri kufamba zviri right nekuti maby election. Hatizozivi kuti pajeneral election vachaita sei. So that means that there are GPMR reforms like the child with a nomination. And if I don't have nomination in Tangana 10, you have a 4. Then there is a nomination period. Yema, Yekunome, and Matandes. If the Vicar is a Tanga Mande, which is Friday, and then I see that Gunome, Gunome, and all Gaza, and all Gaza, then by Friday, we take for one hour, which was a good deal. No kind of money was a go. Blessing is not with a candidate. You can only mind it at 10. I was like, I'm going to go to the hospital. I don't know if I'm going to get it. So even if we fight to get my elections in 2018, we will do our best under hard conditions. We will do our best under hard conditions.